nindi ni Marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeduza nazi. Ichikumi 28-2017. Vazizi vipa University of Zimbabwe vomirira kunzwa mutongo uchapiwa nedare rezimosha zichitevera kukwizwa kwa kaitwa nyaya ye kudzingwa kwavo muzimba dzepachikoro apa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Sangano reZimbabwe Citizens Initiative rinoparura chirongwa chekushambadza kuchungurudzwa kunenge kuchiitwa vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa app inonzi Ziso. Nyanzvi dzoshora zvakadzama kupindira kwemauto munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzichiti izvi zvinovhiringidza budiriro yenyika. Tichakupai zvakabuda pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona, apo tanga tiri kukurukura nekurarama neutachiwana hweHIV. Zimbabwe yokweshana neMadagascar mumakwikwi ecosafa ari kuitirwa muSouth Africa. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nezvekuparirwa kwechirongwa chekushambadza kushungurudzwa kunenge kuchiitwa vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.